arisei mabasa kungava kuma kambani enyu amuruku zvitira mega kungava kuma kambani evamwe kungava kudzimba kungava kupi how is life. I love you so much. Thank you very, very much. Nindri koku nasha. I also want to take this opportunity to urge you kwa muri koku. Kuti just do the best that you can. Just do the best that you can. Kana uchisenza pane kambani mwe munhu. Because inini zveshuwa nda kudza chokwadi. Makalaza muri kuona apa nechiche zvimwe zvacho zvizhinjika. Ndaizvikopa pandakatanga kusenza. Ndaikopa kuspa. Because ndokwa ndakanyatsowanira experience yangu yekusenza pakambani. Ndaisenza paspa yemuchivhu yaya yanga ine muridzi waya ngari Mr. Tera vainzi Mr. Tera so Arnold Tera ndandakapinzwa basa na baba va Arnold Tera nekuti baba va Arnold Tera vaizivana nebaba vangu saka zvakangokoshawo kungoitawo ma relationships akandipinza basa pandiri paano tera paipa ndiku kunyepera ndaisenza zvekuti munhu weseka vaizondiseka manje vachiti idzi dzinoda kuzviita mwana watera idzi ndo zvavaitondiita nanhasi vanozviziva bvunzai namudhirisa vaivako ndichinzi dzinoda kuzviita mwana watera because ndaishanda zvechokwadi zvaizvozvo kutoshanda kupfuura munhu wese anga aripo oraiti zvekuzopfuura munhu wese anga aripo kwakungowedzerawo kwangu pandaingoshandawo zvekundondofunga kuti ndaishanda kupfuura munhu wese anga aripo listen ndakangobata ipapa apo ndekungoti sometimes ka kana uri pakambani yemunhu paipa iwo ukatanga kunyozera uchingoti because hey mari yacho ishoma because hey chichi uri kutozvikondishina brain dzako iwo kuti ungova simbe uve nyope saka ufanira kuti kuti ma circumstances ako iwaya akuforceredza kuti uve nyope aunenge uri pakambani yemunhu paipa ichitongoita the best that you can so that at least kana wazoone yako ka unongo how can you then build your own house. The easiest way to build your own house is sometimes to help someone build theirs.